FIFA inoti bodi rezifa iri rakadzingwa nemhosva dzekunenedzerwa. FIFA yapa SRC kusvika musi wa 3 ndira kuti idzore vaFelton Kamambo nevamwe vavo pabasa kana kuti vanotora matano akasimba. Mutsamba yanyorwa nhasi, FIFA inoti hapana rimwe sangano pasi rino rinotenderwa kubvisa komiti inotungamira nhabvu munyika nekuisa imwe kunze kwayo. Inoti yaive yawirirana kuti SRC nebhodhi ravakamambo vashande vese kugadzirisa ramangwana renhabvu, asi sachigaro SRC vaGerald Mloswa vakabuda muhurukuro idzi vasingade kushanda neZifa. Vamlotswa havana kupatika kuti tinzwe kuti sei vakabuda mhurukuro idzi, uyezve kuti SRC yave kutora matanho api netsamba yabva kuFIFA iyi. FIFA inoti mitemo yayo iri pachena kuti haitenderi wechitatu kupindira mukurarama kwerimwe rebazi rayo. Yati iyo SRC yakakanganisa izvo zvinoita kuti Zimbabwe idzingwe makundano nedzimwe nyika. Izvi zvinosanganisira makundano e-2021 Africa Cup of Nations ayo ari kutanga musi wa 9 ndira kusvika musi wa 6 kukadzi kuCameroon. Mongorori wemutambo wenhabvu vaEdichivero vanoti veZifa neSRC vanofarira kugara vese pasi vagadzirise nyaya yavo nyika isati yarasikirwa nemukana wayakatarisana nayo. Asi gadziro yeAFCON yasimuka nhasi apo varairidzi vemaWarriors vadoma vatambi makumi matatu apo pachabuda vatambi makumi maviri nevatatu vachaenda kumafainari. Chikwata ichi chiri kutungamirwa naKnowledge Musona, oyo ari kuenda kumafainari AFCON matatu akateverana ari captain. Musona ari kubatana naTino Kadewere weLyon kuFrance, Jordan Zemura weBournemouth naAdmiral Muswe weLuton kuEngland, Teenage Adebe weHouston Dynamo kuAmerica naPrince Dube weAzam kuTanzania pavatambi veZimbabwe vane mukurumbira. Asi chikwata ichi chakazara vatambi vanotambira zvikwata zvemuno kusanganisira Peter Mudua, God Knows Murwira, Bill Antonio, Kelvin Madzongwe, Petros Mari, Tapiwa Spanda, Shepard Mhlanga naPanashe Mutimbanyoka. Vamwe vakaita saGerald Takwara, Onesimo Basera, Takudzwa Chimwemwe, Kuda Mahachi, Bruce Kwangwa, Nevatigere, Tabanika Musoko, Temptation Chiunga naIshmael Wadi vari kubva kuzvikwata zvekusouth Africa, Tanzania neZambia. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno vari kupinda mukamba mangwana, asi maneja wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti chikwata chese chichasangana svondo rinouya. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal, gungano iro vamupandare vanoti harina kunyanya kuoma.
Hapana chatinganyanya kutya kuti tinopedzerana, tiri mazera mamwe chete.
Zimbabwe haisati yambodarika nharaunda yekutanga kubvira muna 1980 apo yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika. Asi hazvisi pachena kuti Zimbabwe ichabudirira here kuenda kuAFCON 2021 zvichitevera kubuda kwegakava riripo pakati peFIFA neSRC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.